ndechekungachandikudakuti ndinyatsoti vaanzii ndechekuti nhau idzi dziri kumatharedzi mhosva handisi nokuzvinzwisisa nhau dzekuti ane kodzero dzekunzi haasi nhengo yemusangano upi kana kuti haasisiri nhengo yemusangano dziri kumatharedzi mhosva hadzisati dzapera zvakatongwa kudarire high court vamwe vacho vakaita maappeal ndoshandoda kuti chitange kunzwisisa saka ini pane pandinokwanza kuti titaure muchidimbu asi pane pandisingakwanisi kutaura nokuti nyaya dzinenge dziri pamberi pematare isi hatibvunzwe kuti titese titaure pachirungu zvinonzi dziri sub judice
ipapo ndiri kupanzwisisa Justice Chigumba chandanga ndichingobvunza ndechekuti izvo imimi sesangano matambira here magwaro ari kubva kumdc alliance avari kuti izvo vaunganidza anodarika zviuru mazana matatu
inini samutongi anoona nezvesangano rinoona nezvesarudzo handisi operational kana ndichiti handisi operational zviri kureva kuti ina ndiende kuzimbabwe electoral commission mazuva ese ndichitambira matsamba kana kusatambira matsamba munhu ari operational kuzimbabwe electoral commission ndi chief elections officer vanonzi vasiraigwa ndo vamunokwanisa kubvunza mubvunzo wekuti vakupindurei vachikudzei kuti maprovhinsi ese kuprovhinsi yakatambira vanhu vapokana vari vangani provhinsi yakati vanhu vapokana vari vangani inini ndinoita zvesarudzo kuti ndinzi ndiri operational nguva yeharmonized election kana tisiri paharmonized election rangu basa ndere kudzidzisa ari operational kuti mutemo unoti zvakati handisi kukwanisa kupindura mubvunzo wei pari zvino handisi kukwanisa kuti ndisi hatina kutambira kana kuita nekuti isusu handiti mukanyatsodzokera mumashure takati isusu tiri kushandira kubva kumba kamwe takapema covid regulations tinotozoverengawo magwaro atinonyorerwa nevari operational vachiwedzinitati yapurwa kumaprovhinsi kwabva zvakati saka pari zvino handikukwanisa kuti nditi ehe kana kuti nditi aiwa kana muchida ehe kana kuti aiwa unobata vasilaigwana
ndiri kupanzwisisa ipapo Justice Chigumba tanga tambotraya kubata vasilaigwana asi nhare yavo iri kunetsa kubata saka ndazenge ndati nditaure nemi
kunetsa nekuti nhare yavo iri kunetsa nekuti zimbabwe electoral commission tikushandira kubva kumba zvinoitwa essential service nekuti tanga takamisa nhau dzechisarudzo chichiti pamusaka pechirwere chiri kunetsa mukati menyika handimuri kunzwisisa kusabatika kwavo hauti hwindururani vari kutoshandirawo vari kuba